This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 10, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotendwa tunokwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
MDCT inoti kwete kusarudzo dzemabai elections dzekutsiva nhengo dzeMDC Renewal Team dzakadzingwa muparamende.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatira ura maoko nekutya mirizhonga yemarudzi.
Chikwata cheMight Warriors chosangana neGhana mumutambo wakakosha zvikuru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeNational Council neNational Executive dzeMDCT dzasangana nhasi pamuzinda webato iri muHarare paHarvest House dzikatenderana kuti hadzisi kuzopinda musarudzo dzemabai elections kusvika mitemo yose yesarudzo yagadziriswa. Masangano maviri aya asimbisa chisungo cheCongress yebato iri chakaitwa gore rapera. Pane sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munzvimbo gumi neina dzemuparamende dzeHouse of Assembly mushure mekunge nhengo dzeMDC Renewal Team inotungamirwa naMaisekai Holland dzadzingwa mudare reparamende nemutauriri weparamende vaJacob Mutenda dzichinzi dzainge dzisiri nhengo dzeMDCT. Asi muMDCT manga muine kunetsana, vamwe vachiti vanofanira kupinda musarudzo senzira yekudzivisa ZANU-PF kutora zvigaro izvi. Mukuzeya nezvedanho iri tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Patanga kuita musangano weNational Executive mangwanani anhasi, masikati tikazoita musangano weNational Council, ndinofara chaizvo kutaura kuti misangano yose iyi iri miviri yafamba zvakanaka zvikuru. Nhengo dzose dzauya kumusangano uyu wokutanga weNational Executive newechipiri weNational Council dzikabvumirana kuti chisungo chedu, kana kuti muchirungu anoti resolution, yatakaita pa4th National Congress yedu yatakaita gore rakapera muno muHarare chokuti hatizopinda mumaelections kudzamara kwaitwa maelectoral reforms. Chisungo ichi chanzi toramba takachibata tichichitevedzera. Saka muchidimbu ndinoti izvo, hatisi kuzopinda mumaelections muno muZimbabwe kusvikira hurumende yeZANU-PF yaona zvichikodzera kuti mareforms atakati aitwe, kuti ZEC isange ichitungamirirwa nevanhu vemaCIO nemasoja nevamwe vakadaro, kuti tikwanise kuwana voters roll itsva rinogadzirwa zviri pachena, muchirungu anoti iwo biometric voters roll, nokuti tikwanise kuwana mukana wokuti sebato guru rinozikana nemunhu wese muno muZimbabwe tikwanise kuenda kupublic media zvakaita sekuZBC, kumaradio stations nekutelevision nezvimwe zvakawanda wanda zvetinogara tichitaura.
Asika vaGutu, vamwe vasiri kuwirirana nepfungwa dzenyu vari kuti hongu hamusi kupinda henyu musarudzo, asi ZEC yacho kana hurumende hapana zvairi kuita kugadzirisa iyo mitemo yacho yesarudzo.
Hatingati kuramwa, Blessing. Kuramwa ndekokuya kwokuti munhu anoti handichangodi wangoramwa usina zano rokuti ndozodi. Apa tiri kuti hatisi kuzopinda mumaelection hatinotoona kuti akabirwa. Saka apa tiri kuramba tichiendera mberi nemaprograms edu, political programs, madiplomatic programs nemalegal programs, okuti tirambe tichiisa presa pachihurumende chezanu.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America.
Danho rinonzi ranga rakarongwa nekanzuro yeguta reHarare rokubvisa mukati meguta vanotengesera mumigwagwa kutanga nhasi rinonzi harina kuzobudirira nezvikonzero zvisati zvazivikanwa. munyori weguta reHarare vatendai Mahachi vakanga vazivisa kutanga kwesvondo rino kuti kanzuru yavo ichabvisa vanotengesa ava ichivaisa munzvimbo gumi dzavakati dzakanga dzaonekwa nekanzuru sedzakakodzera kuti vashande vari. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo vakasanganawo nevanotengesa mumigwagwa ava nemusi wechitatu vakakurudzira kuti urongwa uhu huitwe murunyararo nenzira inogutsa mapoka ose. Ukuwo vezvitoro mukati meguta vanonzi vari kukurudzirawo zvakanyanya kuti vanotengesera mumigwagwa ava vabviswe vachiti vari kuvakanganisa basa pamwe nekuvatorera bhizimusi. Studio 7 yakundikana kubata vamahache kuti tinzwe kuti chii chamisa kanzuru kubvisa vanhu ava mukati meguta nhasi. Tabata mukuru werimwe remasangano evanotengesa reNational Vendors Union Zimbabwe vaStanley Wadzai avanoti nhengo dzavo dzicharamba kubva munzvimbo dzadziri kushandira dziri kusvika urongwa uhu hwaitwa nemazvo.
Hapana chatati taona pari zvino chiri kuitika paground. Mavenda ari kuita basa ravo panzvimbo dzavo dzavanoda dzavagara vashandira. Hapana ati auya kuzovhiringidza mafambiro ebasa remavenda. Kutotaura chokwadi chaicho, mavenda nhasi ari kutoshanda nerunyararo kukunda zvaimboitika mamwe mazuva ose. Saka tiri kufara nemamiriro akaita zvino izvezvi.
Tinonzwawo kuti pane nzvimbo dzakawanikwa dzekuti nhengo dzenyu dzinge dzichishandira. Imi makagutsikanawo here nenzvimbo idzodzo dzatinonzwa kuti vakawana?
Nzvimbo dziripo dzakataugwa. Takaita musangano naivo vachombo mazuva matatu apfuura. Vakataura kuti vakawana nzvimbo gumi. Tikavaudza kuti vachombo, nzvimbo gumi hadzigoni kukwana nokuti mavenda mawandira aita muHarare ava kusvika zvuru nezvuru zvemavenda ari kushandira muCBD yomuHarare. Saka nzvimbo dzavakawana gumi dzadzikwani. Dzinokwanisa kana kungobatsira mazenda kana gumi rezvuru ende inamba diki dzakatarisana nekuwanda kwakaita mazenda muHarare.
Idzo nzvimbo dzinonzi navachombo dzakawanikwa idzi, kune zvimbudzi here nezvimwe zvinodiwa nevanhu vanenge vachiita basa serenyuri?
Unoona mukoma wangu, ndo zvinoshamisa pamaitiro ari kuitwa chirongwa ichi. Hakuna zvimbuzi, hapana chambori chagadzigwa. Kungoda munotora tende, kwakungonodzikisa tende paya, kwakutonzi mavenda achitanga kubhadhara mari ikoko nokuti ndonzvimbo yasarudzo. Of course pane mamwe maviri matatu ane zvimbuzi, asi ruzhinji gwenzvimbo dzatariswa idzi hadzina zvimbuzi.
Avanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7.
Ine ndatori rumbi waiona pungu vava parusepa.
Vateereri, kutanga svondo rino tichange tichikupakurirai zvirongwa zvakanangana nezuva rekuwana kuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Tichange tichitaura nevana veZimbabwe, tichatarisawo hondo yechimurenga uye zvinoreva kuzvitonga kuzere. Musakanganwa kuteerera kuStudio 7 patinotema tisina divi ratinorerekera.
Dzimwe nzvimbo muDurban muSouth Africa dzinogara vazhinji dzinonzi dzaberekera ingwe kuzvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvekune dzimwe nyika zviri muupoteri kana kuti zviri kushanda munyika iyi mushure mekunge zvatanga kurwiswa nezvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kuti vabva kure vose ngavabude munyika iyi. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinoti vekune dzimwe nyika ava vari kutora mabasa avo. Mapurisa muDurban audza vatori venhau kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinopfuura chiuru chimwe chete zvatizira kumakamba emapurisa kunotsvaga upoteri. Mhirizhonga iyi yakatanga nemusi wemuvhuro. Nechitatu, mapurisa akatadzisa vanhu vekune dzimwe nyika kuratidzira achiti aityira kuti vaizorwiswa.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa ari kushora zvikuru Ishe Goodwill Zwelithini nedangwe remutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma, avo vanonzi vakapesvedzera mhirizhonga apo vakati vanhu vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanofanira kudzokera kunyika dzavo. Asi Ishe Zwelithini vanoti vemapepanhau vakareva nepasipo vachiti havana kukurudzira mhirizhonga. Nezuro Manheru, gurukota rinoda nezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba vakaita musangano nevamiriri vedzimwe nyika vari muSouth Africa vakavavimbisa kuti vachaedza kugadzirisa dambudziko iri. mamwe masangano asangana muJohannesburg nasi anorwira kodzero dzevanhu atshura zvikuru vaZuma nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuita musangano wemazuva maviri vachitadza kugadzirisa nyaya yemhirizhonga iyi. Muna 2008, vanhu vekune dzimwe nyika vanosvika makumi matanhatu nevaviri vakaurayiwa mukurwisana kwakadai muSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoronga mabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana.
Hurumende mashoko ayo tinoti atinonokei kusvika. Hurumende ingadai yakabvira kare ichigadzirisa matambudziko iyaya. Ikatasa mambo mukuru wemuno vaGood News Written vakatotiwo vanhu vese vekune dzimwe nyika vanofanira kubuda muno muSouth Africa vachidzokera kunyika dzavo. Ikatasawo mwana waPresident Zuma akataurawo mashoko mamwe chete papfuura masvondo mairi kana matatu zvataurwa izvi, asi hurumende haina chayakataura. Nyaya idzodzo dzakatoendeswa kuHuman Rights Commission. Human Rights Commission yechapter 9 institution yekuti kungadai kuriko kumagumo kwenyaya kwekutanga hurumende ingadai iri yakabuda itaura kuti aiwazvo ivori mambo watinorespekta zvikuru watinovimba naye haungatauri zvakadai. Iwowo mwana womutungamiri wenyika haungatauri zvakadai nekuti zvaunotaura zvinoita kuti chimira chivabo wako chipenuvaho. Saka tinoti iye tinovava kuda kuti vachigadzirisei tingava achigadzirisa, asi vakatora nguva yakareba vakati vagadzisa, zvinova zvo zvinoshungurudza pamoyo.
Asika tichitaurawo nezvimwe zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuti vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vari kuya kuzotora mabasa avo.
Zvino kana vanhu vakauya vakasashanda vanowane picho uviri. Muno munyika munaya anonzi marefugee camp, vanhu havana kwavanouya vachisvika vachigara vachipiwa mari zvavo vakangogara. Hurumende yemuno ino tinoda kuti vanhu vese vanobva kune dzimwe nyika vauye vapinde munzvimbo vagare nevanhu vemuno South Africa vaite wavanoti unhu hweubuntu.
Muzvare Diana Zimbudzana vanoronga mabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vachitaura vari parunare muPretoria kuSouth Africa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vaimbo vavakuru vakuru vekambani ya Zimbabwe vaPeter Chikumba naAmai Grace Pfumbidzai vakawanikwa vaine mhosva yekuita zveuori nedare ramajistrate neZuro vatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Vaviri ava vanonzi vakaita zveuori zvinobata mari inosvika mamiriyoni gumi emadhora. Mutongi wedare audza vaviri ava kuti vachabvisa makore matatu pamutongo wavo kana vakazvibata zvakanaka vari mujeri. Eya Zimbabwe ndeimwe yemakambani ehurumende anonzi ane uori hwakanyanyisa. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi inongorora zveupfumi vamasimba kuchera akavabvunza kuti vari kuona sei mutongo waitwa nhasi uyu.
Ndingati chinhu chakanaka kuti agare dzimhosva aona kuti pane kukanganisika kwakaitika uye kuti vatongerwa kugara mujere kwenguva yakaita semakore gumi. Asi handioni chiri chinhu chinotiratidza kuti hurumende yedu yaakuda kuzoshingirira nekurwisana nechirwere checorruption. Tikatarisa pane nyaya dzakawanda dzakaitika, vanhu vacho vamwatina vachitori mumabasa, vamwe vachona tinongovaona vachifamba vachingotenderawo zvavo. Hapana chiri kutiratidza kuti vanhu ivavo vangangosungwa kana kuti vangangoiswawo kumatare edzimhosva. Saka ivavo vaviri matare avo nazvo akakodzera kuti vasungwe, asi havasivo vega vari kuita corruption. Makambani mazhinji ehurumende ari kutotadza kushanda zvakanaka kubudikidza nenyaya yecorruption. Navo vemu hurumende vanozviziva, asi havadi kutora mukana wevo kuti vange vachisunga uye nekupanisha ivavo vari kuita zvecorruption.
Muri kuona danho iri richikonzera kugedageda kwemeno here kumamwe makurukota emakambani ehurumende ari kuita nyaya dzeuori?
Handifungi kuti panatomboita kugedageda kwemeno. Muchirungu tinovati maskeptics kana kuti vanhu vangorasirirwawo havo mhosva, asi corruption yakakura zvikuru munyika muno zvekuti ava vanhu vaviri hatingati ndivo vatanga nekupedza corruption kuburikidzwa nekusungwa kwavo. Ndinoona kungoti inyaya dzekuti kanda kushandisa mashoko emutungamiriri wenyika vapinda mubhasikiti risiri iro, kana taakutarisa makakatanwa pavari muzanupiefu.
Vamasimba kuchera vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vanga vachitaura parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Masangano enhau muAmerica anoti amai Hillary Clinton vachabuda pachena vachitaura kuti vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Aka kachava kechipiri amai Clinton vachikwikwidza mubato ravo remaDemocrats kuti varimirire musarudzo. Asi kekutanga vakakundwa havo navaBarack Obama.
Dare remuPakistan raburitsa muusungwa munhu anga achifungidzirwa kuti ndiye akaronga kurwiswa kwakaitwa Mumbai muna 2008 uko kwakasiya vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vafa. Zaki Ur Rahman Lakhiv, mukuru wechikwata cheLashkar-e-Taiba, akaburitswa muusungwa mushure mekubvisa mari yechibatiso vanodari vari vakuru vakuru vemuPakistan.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti haasi kufara nedanho rehurumende rekuda kubatanidza makambani ose anochera mangoda kwamarange. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vemasangano anoshanda akazvimirira oga akanangana nezvicherwa anoti haasi kutsigira urongwa hwehurumende hwekuda kubatanidzwa kwemakambani anochera mangoda akwachiyadzwa. Vafarai Maguhu vanoshanda nesangano reCenter for Natural Resources Governance. Vamaguhu vanoti kubatanidza makambani kuroda kuitwa hakuna maturo kana pasina matano akasimba atorwa ekudzivirira ukoronyera neunjyire mukucherwa uye kutengeswa kwemangoda acho. Vamaguhu vanoti vanokurudzira kuti kucherwa kwemangoda kumbomira kudzimara pava nehwaro hwakajeka mumafambisirwo anoitwa kucherwa nekutengeswa kwemangoda.
Isusi maonero edu ndeyekuti zviri pachena even hurumende yacho yabvuma yega kuti madiamonds haana kubatwa zvakanaka kwamarange. Ende macompanies ese ari kwamarange hakuna ine maoko akachena panyaya yehuori. Saka kana macompanies iwavo vachibatanidzwa kuita kambani imwe chete hazvirevi kuti vachachinja mashandiro avo vachangoramba vari kungoita huori ihwohwo. Saka isusu as an organization tiri kuti nyaya yekucherwa kwamadiamonds ngaimbomire, madiamonds edombolokerwa pasi, tombogadzirisa nyaya yecorruption, totarisa kuti vanhu vanga vari kuchera makambani anga ari kuchera kwamarange ndivo here the best companies dzatinokwanisa kuwana kuti dzichere madiamonds edu.
Dr Solomon Mungure vanoshanda paAfrica University kuInstitute for Peace, Leadership and Governance uye vari chipanga mazano kusangano reZimbabwe Environmental Law Association iro rinoona nezvekufambiswa nemazvo nyaya dzezviwanikwa munyika. Dr Mungure vanoti kubatanidzwa kwemakambani kunenge kwakanaka kana pakave nemaonero mamwe chete pasina kudhonzerana.
Kuti kambani ibatanidzwe iite kambani imwe chete yoshanda pamwe chete kuburidza nekuti tinoita ruono rwakakwana rwemari inobuda kwachiyadzo, toita ruono rwakakwana yemari inoenda kuhurumende, tinoita information yakakwana maererano newashandi nekodzero dzavo nevanhu vari machiyadzo kuti vanowana chipa paya pavanenge vakufambiswa kuenda kudzime nzvimbo. So nokudaro ndokuti meja yanga yakanaka ikachidaro, but kana meja isina kutarisa nyaya yezviwanikwa, nyaya yerwizi dzakafa, nyaya yemombe dziri kufani pamusakapukunywa mishonga yekwachiyadzwa, nyaya yekuchengetedza kodzero dzevanhu, nyaya yekufamba munharaunda yekwachiyadzwa, meja iyo may not give us the best of interest. Saka ndinoromba kuti tinogona kutadza kuwana zvakakwana mburidza nekubatanidzwa kumakambani.
Hurumende inoti iri kuda kubatanidza makambani anochera mangoda kwachiratswa senzira yekuedza kuti ashande zvine punduso uye zvakajeka pamwe chete nekuti mashandiro awo ange achiongororeka nemazvo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Mai vangu ini vakandibvunza kuti ndichienda kuhondo pamusha panapa paipfuura nemabhazi mungani ndikati vo zvikanzi kwei zvino zvandakutakurwa nengoro kuenda kuchipatara ini ndakabikira makomurini zvinoreva kuti chii izvozvo. Saka izvo zvinotorwadza chiyangu chaiko kunoti kozvino zvataitikira zvaipromisa vanhu zvakazorasikira papi.
Teererai hurukuro iyi nava Bernard Manyadza avo vaidaidzwa nerekuti pakachipoera munguva yehondo. Muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives chichabuda mangwana.
Munhau dzemitambo, chikwata chemamaiti Warriors chatarisana nekunyora nhoroondo itsva mumagwaro All Africa Games apo chiri kusangana nemaBlack Queens ekuGhana kuRufaro Stadium nemusi wesvondo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
MaMighty Warriors anofarira kukunda 1-0 chete kuti vakwanise kubudirira kuenda kufamiko emaAll Africa Games ayo achaitirwa Congo Brazzaville muna Gunyana mushure mekunwisa chibodzwa chakakosha kunze kwemusha apo vakarohwa 2-1 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana muAccra National Sports Stadium kuGhana. Kukunda nezvibodzwa zvakawanda kudarika 1-0 kuri kudiwa asi chibodzwa chavakanisa kuAccra chinoverengwa sezviviri zvikwata izvi zvikapedza zviri mangange 2-2 pazvibodzwa zveaggregate ndokunge kana Zimbabwe yakunda 1-0 muRufaro Stadium. Izvi zvinosiya Zimbabwe iri iyo yave kuenda kumakundano ezvemitambo akakosha aya ayo anoitwa kamwe chete kwapera makore mana. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Vationderai Matimura vanoti mamiriro akaita mutambo uyu pari zvino ari kuratidza kuti maMighty Warriors ndiwo ari kukunda.
Uko yakadyiwa 2-1 saka kuno inodzora inowina inenge yapa home.
Zvakamira zvakadai mutevedzeri wegurukota rezvemitambo Tsika nemagariro Muzvare Tabet Kanengoni Malenga vakumbira vePremier Soccer League kuti vagomisa mutambo uriko musi mumwe chetewo weDynamo Snakeplane Lily kugwadzura stadium vachitivo mutambo uyu unokanganisa vatsigiri venhabvu kuti vauye kuzotsigira maMighty Warriors. VePremier Soccer League vari kusangana manheru anhasi nevanotungamira zvikwata zviviri izvi kuti vaone kuti chikumbiro ichi chinofambiswa sei. Asi neZimbabwe Football Association vaonawo zvakakosha kuti munhandare muve nechaunga zvekuti vadzikisa mari yepagedhe kusvika padhora rimwe chete iro vakawanda vanokwanisa kubhadhara kuti vauye kuzokudzirira chikwata chenyika ichi. Muteveri wemaMighty Warriors vaAndrew Rhodes vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa nezipa izvi nekuti munhu wese anokwanisa kubhadhara dhora rimwe chete.
Dhora paprize dhora ritori right ndo rinoafforda munhu wese.
Veruzhinji vatataura navo vari kuti vachange varimo munhandare yeRufaro Stadium kuzokudzirira maMighty Warriors kuti akwanise kudambura Ghana pamwe nekuenda kumaAll Africa Games. VaMatimura vanoti dhora imari shoma shoma zvekuti vanenge varimo muRufaro imomo vachiedzera kuti go Mighty Warriors go. Asi maMighty Warriors anofanirwa kuyambirwa kuti vasagerere maBlack Queens nekuti gore rapera chikwata cheZimbabwe ichi chakatadza kurova machipolopolo Queens ekuZambia ndokuita mangange munhandare iyi izvo zvakakonzera kuti vatadze kuenda kuma Africa Women's Championship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muMiddle East.
Zviri kuramba zvichibuda pachena kuti chikwata chinopfurikidza mwero cheISIL kana kuti Daesh chiri muhondo yekuparadza marudzi nezvitendero zvisingawirirane nemaitiro echikwata ichi. Mutedziri wemiriri wenyika yeAmerica kuUnited Nations, Ambassador Michelle Sisson, vanoti maShia Muslims, Christians, Yazidis, Jews, Islams, Druze nezvimwe zvitendero vari kumanikidzwa kupandukira zvitendero zvavo, kuurayiwa kana kubviswa munzvimbo dzenhaka yavo. Ambassador Sisson vanotiwo vamwe vanhu vari kupambwa, vamwe vachibatwa chibharo.
Ambassador Sisson vanoti kutyisidzirwa kuri kuitwa neDaesh hakuna muganhu. Vanotiwo umhondi hweISIL hauna kunangana chete nemarudzi emudunhu reMiddle East. Vanoti kupondwa kwevanhu mazana manomwe vechisuni Arabs vanobva kuAl-Shaitat kumabvazuva kweSiria munanyama vhuvhu, uye kuurayiwa kwevanhu vanodarika mazana matanhatu verudzi rweAlbanim kumawirira kweIraq muna Gumiguru, pamwe nekusungwa kwevanhu vanosvika chiuru nemazana manomwe pakamba yeSpika muna Chikumi zvinoratidza huipi hweISIL.
Ambassador Sisson vanoendera mberi vachiti kusimudzirwa kwerusununguko rwezvitendero chinhu chiri muurongwa hwepamusorosoro hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Vati America iri kubatsira vose vari kurwiswa nezvikwata zvinopfurikidza mwero kusanganisira ISIL. Kubva pakatanga mhirizhonga muSiria, Ambassador Sisson vanoti America yapa mari yekubatsira inosvika mabhiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora. Vati veAmerica ndiyo iri kunyanya kupa rubatsiro kuvanhu vasina pekugara muIraq, uye yashandisa mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora kubva gore rapera. Ambassador Sisson vanotiwo nyika dzepasi rose dzinosimba kana dzichiremekedza kodzero dzevanhu vose. Vanotiwo America nenyika dzepasi rose dzinofanira kushinga mukurwisa urongwa hwekudyara ruvengo pasi rose. Aya mashoko anoburitsa pamire America pane zviri kuitika muMiddle East.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyori wekutanga anoti, congratulations for the Chokwadi Bulletin. Ndinomhoresa mhuri yangu kwaRusape, mai Rutendo nevana vangu nemhuri yekwaMukatsa yose kunyanga Ruwangwe kwakaterere. Ini ndiri kubasa kuBeira, Mozambique, ndinoshanda kuJ&J Transport, Harare.
Imwe yabva kuna Colin Tarugarira anyora paFacebook achiti, maswera sei Bla Jonga naBla Bidzo dai machinja nguva yekubuditsa nhau. Tanzwa nekudya mbodza mudzimba, madzimai achimhanyira kuda kunzwa nhau dzechokwadi. Kikikiki, ndimhoreserewo mhuri yose yezviratidzo zvevapostori. So Tarugarira, so Mutsago, baba Mafire, baba Dihana, ndo vamwe vari kudya sadza mbodza. Anobva aseka zvakare. Vaseka havo mukoma Colin Tarugarira.
Mumwe anoti, naro basa vakomana Boramberi nekutiudza news dzechokwadi, ndinoitwa Sylvester Makosi, ndiri kuGweru.
Mumwe anotiwo, makadi ndinotenda nenhau dzinofadza dzamunotipa, rambai muchidaro kusvikira tapinda muZimbabwe itsva. Ndoda kuyambira mapato MDC kuti abatane ndokuti vabvise nyanya idzi dziri pachigaro. Ndini mazi pazvichavane.
Mumwe anoti, makadi mukoma Jonga naBlessing, tinofara nenhau dzamunotipa. God bless you. Ndimhoreseiwo vabereki vangu kumberengwa uko kune vanin'ina vangu. Ndini Blessing kuGweru.
Aiwa, tinotenda kune miyose vakwanisa kunge vachitinyorera tsamba. Asi vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa kupika kwaamai Joyce Mujuru kwekuti havasi kuzotambira kudzingwa kwavo muZANU-PF pamwe nekuramba kwaita MDCT kupinda musarudzo dzemabai elections.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. MDCT inoti kwete kusarudzo dzemabai elections dzekutsiva nhengo dzeMDC Renewal Team dzakadzingwa muparamende.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko nekutya mhirizhonga yatanga munyika iyi.
Chikwata cheMight Warriors chosangana nechikwata chemadzimai chekuGhana mumutambo wakakosha zvikuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Kandemiri.